Mashoko aya anotevera danho rakatorwa neMDCT iro rakatonyorera Zimbabwe Electoral Commission richiti ndiro richange richishandisa zita rekuti MDC Alliance musarudzo. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network Zesni vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti pasi pemutemo weElectoral Act zvinogoneka kuti mapato maviri akukwidzisa rudzo achishandisa zita rimwe chete asi vachishandisa micherechedzo yakasiyana. Asi vaMakoni vanoti izvi zvinogona kuvhiringa vavhoti.
Zvichange zvichivhiringa anenge aenda ballot box kuti avhote kuti azive kuti ari kuvhotera bato chairo here. Taonawo zvakare kuti vamwe vari kuda kukwidza musarudzo idzi vatotanga zvakare kutotiratidza mipikicha yemacampaign materials avo anoratidzawo zvakare kuti vari kupinda musarudzo idzi vakamirira MDC Alliance. Zvinokanganisa zvikuru avaroda kuvhota nokuti vanobva vakonfuzika havazozive kuti vanoda kuvhotera bato ripi.
VaMakoni vatiwo sezesini vanokatyamadzwa kuti MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora iyo yakadzingisa vamwe vatungamiriri mudare reNational Assembly pamwe nemumakanzuro akasiyana-siyana vachipomerwa mhosva yekuzviti nhengo dzeMDC Alliance yava kudzokera zvakare kusarudzo ichishandisa zita rimwe chete.
Tikanganisei ndechekuti takatarisa kuti maby-elections aya ari kuitwa pamusana pemarecalls akaitwa muna 2020 nemuna 2021. Zvino marecalls aya akaitwa nokuti MDCT yaiti iyo avo vakaramba vari kualliance vakazvidzinga kubva muMDCT. Ndo reason yakapuwa paitwa marecalls. Zvoreva izvo kuti kana MDCT yakuti yakupinda zvakare musarudzo idzi ichizviti MDC Alliance zvakumborevei zvakare, panga pane reason here yokuti paitwe marecalls iwawo kana ichizoparticipata mumaelections aya yakamirira MDC Alliance.
VaMakoni vati vanokurudzira kuti Zimbabwe Electoral Commission inyorese mapato nemazita awo kuitira kudzivirira dambudziko rakadai.
Dambudziko irori riri kunzwa rekuti mapato maviri ari kushandisa zita rimwe chete rinongopera chete kana mutemo weElectoral Act wakati iwo mapato anoda kukwikwidza musarodzo anofanira kunge akanyoresa kana kuti akarejistwa semapolitical parties. Tichikurudzira kuti panofanira kunge pane Political Parties Act inotaura iyo kuti mapolitical parties ange akaregista. Izvi zvinozoita kuti pasazowana umwe ari kuuyawo achibva kunze achiti inini ndiroda kuti ndiparticipate mumaelections aya kana kuti maelections ari kuuya ndakamirira bato rimwe chete iroro.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirirwa navachamisa vaostalo siziva varamba kutaura nezvenyaya yezita iyi vachiti titaure nemutauriri webato iri muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasingapinduri nhare mbozha yavo. Vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare vaMonzora vakati ndo varidzi vezita rekuti MDC Alliance uye ndiro zita ravachashandisa musarudzo.
Zita ratinenge tichishandisa kumaby-elections sokutaura kwandaita tiri kushandisa MDC Alliance inova mubatanidzwa wemapolitical parties anova manomwe 7 akapinda muelection ya2018. Takaita musangano nemamwe mapato iwayo tikawirirana kuti masitsa anga akabatwa neMDCT anongokwikwidzwa nenhengo dzeMDC. Mamwe mapatowo semuenzaniso tine masitsa ePDP anokwikwidzwa nenhengo dzePDP. Bato riri kuzviti MDC Alliance ranga richitoba zita redu. Isusu tiri MDC Alliance yakafomwa musi wa5 August 2017 pane gwaro racho rakatosainwa navatsvangirai. Ndiyo MDC Alliance yatotaura iyoyo. Kana paina anoda kushandisa zita iroro havabvumirwi kushandisa zita iroro nokuti izita redu, izita ratakasirwa nababa Tsvangirai, izita ratakashandisa pamaelection.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika nesarudzo vaSidix Muradzikwa Vatiwo vanoona sekuti pari kuitwa shayisano pamapato maviri aya senzira yekuvhiringa vavhoti.
Vachamisa hapana kana chinhu chimwe chete chinovamisa kana kuvakonesa kukukwidza mabyelections atakatarisana nawo, vachishandisa zita rekuti MDC Alliance, sezvo rava bato ravakaronga zviri pamutemo. Hausisiri mubatanidzwa wemapato uyo vangonzi ravanoti vane simba ravakapuwa kumatare edzimhosva. Asi vachamisa semaonero andinoita vakaenda kumabyelections vachishandisa zita rekuti MDC Alliance, vangonzi ravakashandisawo zita iroro zvakare. Zvinhu zvinogona kuvhiringa vatsigiri vava neusonichamisa, nekuti iyo ipfungwa yava Douglas Ngonzora yekuda kuburitsa chinangwa chekuti vane usonichamiswa vavhiringidzwa uyezve vashaya vanhu vanovatsigira.
Vachibvunzwa kuti vachanyorisa here mapato yaari maviri nezita rimwe chete, mutauriri weZEC amai Letitia Kazembe vaudza Studio 7 kuti vange vari pamusangano kuVictoria Falls vakati titumire mibvunzo yedu, iyo vati vachapindura kana vawana mukana wokuita izvi. Asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipa mhinduro yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.